ndoza zvinofana kuitika ndozvino mumbiro mutemo constitution kuti munhu anenge achipikisa zvinenge zvabuda musarudzo anopuwa mazuva manomwe kuti aise nyaya yakwe kuconstitutional court and constitutional court inogara pasi yagara pasi inonzwa nyaya yacho yanzwa nyaya yopa mutongo wayo hapana chatinganya kuridha politically bari chatinomutarisa ndechekuti makotsi aya anombogara munyika yakaita sei vanokwanisa kunzwa nyaya yavo yese vonzwa nyaya yayo yese asi vari kuzoshandisa nomutongo unenge wabuda nokuti muzvidzidzo zvatinoita zvepamusorosoro zvemari regimes zvakafanana nekuzvizavugata anonzi macompetitive electoral authoritarian regimes pane zvinhu zvina zvinokechiwa nevatongi kuti utongi hwavo hurambe hwaripo chokutanga vanokechisha makotsi chechipiri vanokechisha media chechitatu vanokechisha electoral field chechina vanokechisha the legislature so vanoisa zvese zvemademocratic process zvine zviripo asi competition inenge ichiitwa muelection necompetition inenge ichiitwa mujudiciary inenge iri unfair and unfree
saka tinogona here kuti tikati titarise kumashure kwatakabva kutongi hwavamugabe nepatave iko zvino muutongi hwavamunangagwa uhwu hapana chati chachinja here pamaererano nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo ezvenyika
hatakakuchinja ndekuti vamugabe vakabvikwa pakaya vamunangagwa asi in terms of political culture yomunyika haisati yabva ndosaka muchiona vanhu kwana mutoko vari kupisirwa dzimba kuti wanga vari agent wemugc ndosaka muchiona kunyanya-nyanya basa remauto munyaya dzezvematongerwo enyika harina kusiyana vabvisa vamugabe muna novhemba vachinyepa kuti kwai zvanga zviri zvido zvevanhu ende patiwo nedambudziko kuti ivo hambori kutonga ndivamunangagwa here nyika vatongi vachiwenga
kureva here kuti dr Ranya vanhu vanogona kuteerera mafambisirwo enyaya kusvika ipere asi pozobuda zvisiri kutarisirwa nevazhinji
ini maonero angu ndokuti court case iri kuitika zvayo asi mutongo utoripo mutongo ndokuti vamunangagwa vayanonzitopres handivoni kuti tasvika isusu senyika padanho rokuti matare edu angava nesimba rokuti mutungamiri wenyika asarudzwa wedza zvakanaka kana zvakashata asi asarudzwa.